Vanhu vakawanda vari kutaura mashoko anokurudzira amai munangagwa kuti vasazofarise vachirarama upenyu hwepamusoro nemari yenyika. Vanhu vachinongasoswe nemuromo sezvaita amai Mugabe, avo vakazodonhedza murume wavo pabasa guru munyika. Nyanzvi mune zvematongero enyika vatakavafira zvoo vakurudzira amai Munangagwa kuti vabude zvachose mune zvematongero enyika, vachitanga nekusiya kuva nhengo yeparamende kuchirumhanzi Zimbabwe.
Chikuru ndechekuti mai Munangagwa ngavabude mune zvepolitics. Tinoziva kuti currently vanga vari member of parliament yechirumhanzi Zimbabwe. Zviri nani ndezvekuti vabude mupolitics vagare kumba vachiadvisa president vasingakwesherani nevamwe vanenge vari mupolitics. Tinoona kuti Grace akatadza kurida politics plus zveanga ari mumbishi mupolitics asinganyatsoziva, akafunga sokuti murume wake zvaari president naiye wati wapuresident. Saka zvikuru ndezvongoti madzimai kana ingava vanga vawana baba kana mudzimai ari president, ndeyekuti umwe wacho ngaasuduruke mupolitics azoadvisawo achibva kune imwe angle. Nokuti kana agara apinda mupolitics kana akakwesherana navamwe vanhu zvinoafektawo nomurume wake, sezvakangoita Grace kuti tinoona kuti ndeye akapa kuti Mugabe aende. Mugabe anga ane mukadzi ati kurei asiri mupolitics ungadani achingopresident nazvino. Saka isi tinongokurudzira kuti mai Munangagwa dai vaona malesson kubva kuna Grace vakasiyana nepolitics vakava satisfied kuti vari first lady wofamba nawa Munangagwa vachiadvise vasingakwesherani navamwe vechidiki mupolitics.
Vazivanai muzorodzi, mugari womasvingo vanowirana nemashoko aya uye vanoti amai Munangagwa vanofanira kungwarira makuhwa kubva kuvatsigiri vemurume wavo.
Chatinoda kuvakurudzira ndechekuti vazhinji vachauya vachida kuwana mafavors kubva kuna Munangagwa asi vachisevenzesa ivo. Isu tinoti ivo ngavamire kusangana neuye nokutaura nevanhu vane uhire hire vanovaka matendere avo nemanhenga edzimwe shiri. Tinobvuma isu kuti ivo pachavo semudzimai wanhasi vachange vachimhanya mhanya nenyaya dzakasiyana siyana dzakafanana nemachild marriages, dzakafanana nekuchengeta nherera, dzakafanana nokunzwisisa zvimwe zvichemo zvevamwe vavo madzimai anowanikwa mumatunhu akasiyana siyana.
Vamwe vanoti amai Munangagwa vanofanira kuzongwarira kuzovarayirwa nesimba nemari vozodararama yepamusoro. Vatevedzerai muswe vanoti havatarisiri kuti amai Munangagwa vachatora ruoko rwamai Mugabe avo vaitenga maringi emamiriyoni nembatya dzinodhura.
Maonero atiri kuita iko zvino vachipinda havo yava first lady vavo yava, mapfekero avo anga achakanaka asi aya kupfeka mbatya dzinoshamisira kana chii. Asi tombovapawo chinguva vakanakigwa nemari vakazotanga kuabhusa mari dzenyika vachipfeka malebho akaita sana guchi aingopfekwana naGrace aya. Vana vavo vakazoonekwa futi vakumwa madoro anodhura vachidla mari zvisina kana nemwero wose. Vanogona kukanganisa reputation nemurume wavo. Izvozvo ndo zvinogona kukanganisa reputation yemunhu zvokuti munhu anokanganwa kuti iye pachake anofanira kunge achiona vanhu pasi, kwete kutirega isu vana veZimbabwe tichinonga vasoso nemuromo imuchitenga wachi dzinodhura. Izvo hatitendi, chero hembe dzinodhura hatibvumi izvozvo.
Amai Grace Mugabe vakaita mukurumbira pasi rose wekuenda kunze kwenyika kundotenga zvinhu muzvitoro zvinodhura vachishandisa mari yenyika, asi vanhu munyika vachinonga soso nemuromo. Veruzhinji vanoti amai Munangagwa vanofanira kudzikama uye voita hunhu hwakanaka semudzimai mukuru wenyika anobatanidza vanhu, kwete kuzoita pamuromo uye kuita hunhu hunoshorisa sehwa amai Mugabe. Nakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.